Vachitaura nhasi muchinoi pakuvharwa kwemusangano wavanga vachiita nevanhu vanobva kwakasiyana siyana imwe nhengo yezak vagabriel chaibva vati dzimwe nyaya dzavari kusereseta dzeori dziri kutadza kuenda kumatare nekuda kwekuti mamwe mapazi ehurumende avanoshanda nawo akaita senational prosecuting authority nemapurisa ane mashandiro akasiyana navo.
Munoona, saka zvine dambudziko kuti isusu tamubata
rezaki
taferefeta taona kuti zvichokwadi munhu ane mhosva tamubata, ndopatogumira tomuendesa kunational prosecuting authority. Ndosaka vamwe vanhu vari kutaura kuti mamadii kungoti maferefeta mabata maenda kukoti naye munhu uyu manomisa kujeri. Handiti notinge tine udzamu neumazvikokota hwenyaya yacho, asi hezvo tasvika takunopira umwe kuti zvinofamba zvakadai zvinoita zvakadai zvinofamba zvakadai, iyewo pamwe achaziva kuti asangana nevanhu vakupi, pamwe anoziyana navo, pamwe totozuva nyaya yakazoraswa kukoti. Anomboona
vachaibva vachivo vanokurudzira kushandurwa kwemutemo kuitira kuti komisheni yavo ipiwe masimba ekumira mumatare nemunhu wainenge yawana ine mhosva, kwete kuti mupari wemhosva aendeswe kuvachuchisi. Izvo vati zviri kudzosera basa ravo kumashure nekuti dzimwe nguva vanozoona munhu wavaita ane mhosva asunungurwa asati atongwa.
Saka tiri kukurudzira kuti dai vedare reparamende ka vagadzirisa mutemo uyu tibvise nyaya ye proof beyond shadows of reasonable doubt. Munozviziva here kuti yavanoti circumstantial evidence, zviitiko chete maitikiro akaita zvinhu kuti mombe yashayikwa hapana apa iwewo wakurutsa ropa ndiwe nyakuitani, chembere yashayikwa bere rorutsa mvi pachishonaka, murikuona ngazviindi kwakada kuita seikoko, murikuona asi mutemo unoti wangu zvaishwa rarutsa mvi, asi ndiwo rakadya here kachembere kaya, tipe umbowo kuti ndiwo rakadya here kachembere kaya, murikuona pazvinoome.
Panyaya yekuti vanosunga vanhu vovasunungura vasina kuenda navo kumatare, vachaibva vati chokwadi kuti izvi zvinoitika uye hazvipe muono wakanaka. Vati izvi zvinokonzerwa nemutemo usingavape simba rekuenda nemupari wemhosva kumatare.
Ndo iri nyanya kubuda iyoyo kuti munongofunga vanhu votodziva kuti aregezo chii chiri kumbonyasa kuitika. Handitika saka tachitsanangura maererano yekuti system yedu mashandiro ainoita handitika akaoma. Tinoferefeta nyaya, tapedza kuferefeta nyaya tinoipira kune vamwe vanga vasipo payakatanga, vakanga vasingazivi matakafamba mese tichiferefeta nyaya iyi, takuenda kunomupira. Saka zvakudhipenda nekuti manje unogona here kunyatsa kutsanangurira mupepeti wenyaya yemukoti, mukuona manje. Saka vanhu vari kuti puwai maprosecution powers, zvobva zvangoita rwendo rumwe chete.
Vachaibva vati komisheni yavo iri kufara kuti yakaita chibvumirano nejudicial service commission kuti nyaya dzeori dzitongwe nekukurumidza, kwete kumirira mumutsetse wemhosva dzinenge dzichitongwa. Vachitaura pamusangano mumwe mushandi wehurumende vajames Chigwe vati uori hunokonzerwa nekupindira kwevezvematongerwo enyika avo vanomanikidza vashandi vehurumende kuti vaite uori.
When people have got certain muscles, they want to force one with writers usually outside the normal procedure with us. So not to seek out the normal procedure to do this ABCD. But because we've got certain muscles, we want to force them. Now, Vashoma, Vanema values and the ethics and the muscle to resist can have a face when they are one. Especially our political figures.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reCenter for Natural Resources Governance vafarai maguhu vanoti zaki inofanirwa kupiwa masimba ekupinda nemunhu wavanenge vasunga mudare, uye panofanirwa kuiswa mutongo wekuti munhu akawanikwa aine mhosva dzeori agare mujeri kwemakore akati.
Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoda kuti ipiwe simba rakanyanya, iko zvino zvaina simba. It's a commission inoita sekuti iri kushanda iri muhapwa dzapresident. Inoita sekuti inofanira kuti iteerere zviri kuda president. But chatsikuda chekutanga, Anti-Corruption Commission inofanira kupuwa prosecuting power. Zimbabwe inofanira kuwa ne minimum sentence ye corruption.
Musangano wakadai mumwe wemisangano iri kuitwa nezak mumatunu ose munyika paine chinangwa chekuumba urongwa wekufambisa mabasa ekupedza hori munyika. Gwaro raAuditor General reongororo yakaitwa muna 2018 rinoratidza kuti mapazi ehurumende akashandisa mari inodarika mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica zvisiri pamutemo uye pasina mvumo yeparamende. Ongororo iyi yakaburitsawo hori hwakaitwa kukambani yeNational Social Security Authority izvo zvakaita kuti vaive gurukota rezvevashandi panguva iyi amai Priska Mupfumira vasungwe nezak vachipomerwa mhosva yekuita zvehori pamari dzekuNational Social Security Authority. Nyaya iyi ichiri mumatare edzimhosva. Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti sezvo Zimbabwe iri kuzivikanwa nenyaya yehori unosemesa, panofanirwa kuumbwa dare rinotonga nyaya dzehori chete kuitira kuti hori hurwiswe zvakasimba munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chigoriwa.